chatiri kuona chiri kunetsa ndechekuti pachabva Zimbabwe munokwanisa kuita dambudziko muzanu, asi munyika munokwanisa kusaita dambudziko nokuti mapoliticians ari kunetsana. Yes, asi chingaita kuti munyika muzoita kusagadzikana inyaya yekuti kana mumauto muvatori mukaitawo dambudziko rokupipidzana kana rokunetsana. Asi semaonero angu ndinoona sekuti mumauto eZimbabwe kana kuti masecurity apparatus eZimbabwe hatisati tava nehumbowo hwokuti kana vamugabe akabva munyika munoita destabilization. Saka ipapo hatibirirani nemaonero efriendly relations group yeyo kuamerica kuti kana vamugabe akabva munyika muchacha irishonga. Aiwa,
ko panyayawo yenyika dzakapoteredza Zimbabwe, mune zvamungataura here pamusoro pegwaro iro zvavari kuti vanoona kunga dzisingazokwanisa kubatsira Zimbabwe kana zvinhu zvikasagadzikana?
Dzinokwanisa. Zimbabwe iri imhemba yeSADC. Zimbabwe imhemba yeEU. SADC yatogara kana panenge paita dambudziko riripolitika kusamira zvakanaka yagara ichipindira. Kana Zimbabwe Botswana dzakambopindira kuLesotho paita dambudziko rezvemuzimbabwe, handiwoto kuti kana muZimbabwe mukaitika zvekutaurwa neForeign Relations Commission, SADC ingangoita nokuti vanhu vemuZimbabwe vanozopota vakuenda kunyika dzakaita vana South Africa kwakachanana. Asi inaonera ese ikoko kuti the security apparatus yenyika haisati yataratidza kuti kunetsana kuri kuitwa nemapolitician, ivo pachavo sesecurity apparatus yenyika iri kunetsana.
Pane zvingatarisirwa here kubva kuAmerica nekukasika tichiona kuti havana zvikuru zvavainazvo zvokuti vangapindira muZimbabwe?
Chokutanga ndechekuti isisi tinotokurudzira kuti nyika dzakaita sana America nedzimwe nyika especially dzokumadeukero kunana America kunana Britain vasanyanya kuda kuinda pamberi nekutaura nezveZimbabwe. MaAfrican countries vana South Africa ndo vanofanira kutsiura vamwe